tingangoti chinhu chiri chakanaka but nyaya yekunyorwa kwemutemo iyi yagara ichingotaurwa kubva vamunangagwa vachiri Minister of Justice kubva kuna ana 2006 Zimbabwe yatadza kuti inyore mutemo mutsva wemining vanga vachiramba vachingoita zvigamba zvigamba saka handizivi kuti vaane maonero matsva here nekuti ndo vagara vari Minister of Justice vanga vaine chekuita nemutemo zvekare even after 2013 ndo vanga vari Vice President vari zvekare Minister of Justice vakatadza kuzviita izvozvo saka handizivi kuti iko zvinezvi vakunyatsa kurevesa here kana kuti ngoma ndiyo ndiyo yekuti tinoramba tichingotaura kuti ndo zvatinoda kuita zvisingafi zvakaitika
chamunoda kuona pamitemo mitsva inotarisa pazvicherwa zvakaita samadiamonds nezvimwe chii chamunoda kuona imimi
chinhu chekutanga chatinoda kuona idevolution of power decision making ngaiende kumaprovince each province inofanira kuti idecide mainvestor vanoenda kunoinvesta munzvimbo iyoyo
ko masangano akaita se Zimbabwe Consolidated Diamond Mining Company haana chanobatsira here mumatunhu munocherwa zvicherwa izvi
kubatsira kwavo tingati isusu vanhu vachiri kutanga havasati vanyanya kuti fambei nekumaina the last time we heard from them vanga vachiita havasati vatengeswa madiamonds akawanda but chirimo munyika munomu ndingati inini it's a model iripo yekuti all the mining companies dziri muzimbabwe dzinongofollowa that model yekuti nzvimbo yauri kumaina yacho hauidevelopi saka handioni sekuti ZCDC kunyange vaine maintentions akanaka handioni sekuti the model irimo yemining muzimbabwe inovatendera to do much in the community yavari kumaina
ko vamwe vakativo haasiri matunhu ese ane zvicherwa mamwe matunhu anozosara asinavo chokubata munopaona sei
well iyoyo ipfungwa yakakosha zvikuru ndosaka pandatanga kutaura ndati inini panofanira kuva nemutemo unotaura kuti kana pari kucherwa chicherwa munzvimbo percentage inosara munzvimbo imomo ndeipi percentage inoenda kuhurumende ndeipi saka percentage inotorwa nehurumende dai tisiri kuti tazara nemakoronyera muhurumende ndiyo mari yaifanira kushandiswa kutsvagawo mamwe maprojects anogona kuitwa mune dzimwe nzvimbo dzisina maminerals development ngaionekwewo panzvimbo pari kucherwa ipapo uyewo zvekare at the national level munhu wese anofanira kubhenefita ini ndiri kuno kwamutare kwezvino izvi ndiri kushandisa magetsi ari kubva kukariba saka vanhu vari kukariba vanofanira kubhenefita kubva kublack granite iri kwamutoko but izvozvo zvinoitika chete kana paine hurumende isina hunyire hurumende inotaura kuti every cent riri kubva kumining rinofanira kuitwa accounted for